Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 6 2017. Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rinopikisa reZimbabwe People First rombosendeka urongwa hwaro hwemusangano mukuru weCongress kuti ripe mukana kunaurirano dzemubatanidzwa weMDC Alliance.
Utungamiriri hweZimbabwe People First huripo hwakatoendoswa neleadership nesteering committee nevaprovinsi. ZveCongress tichazviona kumberi tichienda mberi.
Rimwe sangano revarayiridzi rinoti harina chivimbo neurongwa hwekuvakira vashandi vehurumende dzimba huri kutungamirwa nehurumende. Nhasi muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuru yakaitwa naPraxidus Jeremiah weStudio 7 naPastor Faith Dengu veFaith Compassion House.
Unda kutinditi kuvana vamwari vari kunze musatene kuenda kumaprofita havasi vese vakashata. Iro shoko ramwari riri kuna vakovide riri kuti zvausina kumboona mai vako vachiitirwa zviri kuitirwa iwewe.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reZimbabwe People First rambosendeka urongwa hwaro hwemusangano mukuru weCongress kuti ripe mukana kunaurirano dzemubatanidzwa weMDC Alliance. Vakafana kubata chigaro chemutauriri webato iri vakuda kwaShibaskiti vanoti bato ravo raifanirwa kunge richiita Kongresi yaro mukupera kwemwedzi uno wanyamavhuvhu, asi nekuda kwekuti ranga riri munhaurirano dzekuumba mubatanidzwa wemapato anopikisa vaive kumbosendeka urongwa uhu. Mapato manomwe anopikisa akabatana muurongwa hwekuumba mubatanidzwa weMDC Alliance uyo unonzi uchange uchitungamirwa navamogeni tsvangirai musarudzo dzegore rinouya. Ngatinzwei hurukuru yataita navabhasikiti pamusoro penyaya iye.
Isu iko zvino preoccupation yedu haisisiri pakuzvifunga isu sevanhu somunhu. Utungamiriri hweZimbabwe People First huripo hwakatoendoswa neleadership nesteering committee nevaprovinsi. ZveCongress tichazviona kumberi tichienda mberi. Nekuti chakosha iko zvino kwava kushanda semubatanidzwa kuti tisimbise mubatanidzwa tigobvisa ZANU-PF naRobert Mugabe.
Saka munotarisira kuita Kongresi here yebato?
Kongresi tisati tatotanga nyaya dzemubatanidzwa uyu tati tichitoda kuita muna August, kuti kupera kwaAugust tinge tatoita. Nekuti tati tichida kungofamba tichiinda nemusangano wedu tangosimba tichimusimbisa seizvozvo. But iko zvino tichazogara pasi toona kuti nguva yakafanira kuti tigozoita Kongresi yedu ndeipi. Tichagara pasi zvekare toyakuona kuti nguva kwayo chaiyo yakanakira kuti tiite izvozvo ndeipi.
Ko, muri kukwanisa here kupinda mune dzimwe nzvimbo dzatinomonzwawo mamwe mapato achichema kuti hadzipindiki kwakaberekera ingwe?
Isu seZimbabwe People First unoziva kuti tisu taiva takasimbisa ZANU-PF. Saka kwese kwaishisa ZANU-PF iko zvino hakuchina yotozikama kuti tisu tava kundotora. Nyangwe kunana mwenezi ndokwavuchatanga kunzwa kuti Zimbabwe People First yabvisa Mugabe. Purezidendi tichisapota uyoyo wandataura, but kuma MP kuchinda MP weZimbabwe People First kwete ZANU-PF, vanhu havachadi vadhakwa nazvo. Hakuchina uchada kutevera Mugabe. Isu taivako taimutevera nokutya, asi vamwe tavakuvaudza kuti chiregai kutya. Nekuti tinoramba tiri muurombo, munoramba muchingotenderera urombo. Iko zvino vanhu vavopuwa kapu yeraisi rakavora vachidzi votai Mugabe. Uchivhotera kapu yeraisi yakavora kumba shara itingo sara inewe urombo huri mumisha evanu.
Vanga vari wakafano bata chigaro chemutauriri webato reZimbabwe People First vakuda kwashe basikiti vari parunari muHarare ne Studio 7. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti harisi kukurudzira nhengo dzaro kuti dzipinde muurongwa hwekuwanisa vashandi vehurumende dzimba huri kutungamirwa nehurumende. Mutungamiri wesangano iri Dr. Takwafira Joe vanoti chikuru chavari kunyunyuta nacho ndechekusajeka kweurongwa uhu uye mari dzinonzi dzinofanirwa kubatirwa vashandi idzo vanoti dzakawandisa zvikuru kuvarairidzi. Dr. Jova noti mushandi anenge achitarisirwa kubhadhara madhora zana nemakumi mashanu pamwedzi uyewo vanoti uyu mutoro kuvashandi. Chimwe chavanoti vari kushoropodza inyaya yekunge vashandi vari kumanikidzwa kupinda muchirongwa ichi. Hurumende inonzi ine urongwa hwekuwanisa vashandi vave dzimba idzo dzinonzi dzichavakwa mumaguta akasiyana-siyana emunyika. Ngatinzwei Dr. Jova vachitsanangura.
Isu takagara tataura kuti zvinhu izvi hazvina kujeka. Mari dziri kubiwa dzema $150 pamwedzi mumwe chete kubva kumaticha hadzikwanisiki. Chirongwa chacho hachina kunyanyisa kujeka nokuti munhu anenge achibhadhara mari anokwanisa kufa. Tende tida kuziva kuti kana azofa chii chinozoitika kwaari kumari dzaanga achibhadhara. Takamboona zvimwe zvirongwa kuti zvehurumende zvakaita sana dzimbingi zvakaitana navachigwedere zvakatadza kubudirira. Saka isu tiri kuti tisati tasvika pakuda kubhadharisana mari ngatiitei tsamba dzinoratidza kuti studio yako yaunoda kana kuti imba yako yaunoda inenge iri papa uye mari yaichange ichikosta inenge yakadai. Wopiwa nguva yekuti unobvuma here kutambira kana kuti haudi. Zvino izvi zvoita kuti zvinoda kumbunyidza vanhu vese ava tiri kuti ichi chigadza pasi mimba musikana.
Asika tinonzwa kuti urongwa uhu hausi kumanikidzwa mushandi wese hurumende.
Hazvisi zvekudaro mani nokuti isi tuveprogressive takatotanga nazvo. Pazvakatanga izvi taitodawo kuti hurumende iyo yatinozva kuti yakapa mapuraza akakura chaizvo wekuti munhu unoita rurasa demo akwanise kungopawo mastenzi kuvarayiridzi mahara. Saka kana takuzoenda kupatsanura vamwe isu tichida kuti mucivil servants wese zvake apatsirike. Ndinoona sekuti zvinenge zvisina kunaka. Kana zvisingamanikidzi sei vana vachinamasa vachida kukwana-kwana vava kudei? Ihurumende yatadza kupa varayiridzi namamwe macivil servants salary increase for the past 7 years.
Saka muri kukurudzira nhengo dzenyu kuti dziite sei?
Isu takaudza nhengo dzedu kuti zviri kwavari kufugadzira kana kuwaridza. Asi isu takati kana vazopinda zvasiyana nekutanga kwatakaita tichienda tichinokumbira masenzi asingabhadharwi kuyezve masenzi okuti varombo vanokwanisa kuti vavakewo. So tiri kungoudza nhengo dzedu kuti zvine njodzi kupinda pakadai zvikuru sei zvati gore rinouya kuna maelection.
Vanga vari mutungamiri wePTUZ Dr. Takwafira Joe vari parunare kumasvingo neStudio 7. Mapurisa akanga akapakata zvombo aine imbwa anonzi nemusi wechina akavharisa musangano weutungamiri weMDCT mudunhu reMashonaland Central uyo unonzi waida kuitirwa pamahofisi ebato iri muBindura. Mutungamiri webato reMDCT vamugenzvangirai ndo vanonzi vaifanirwa kutaura pamusangano uyu. Vechidiki vebato iri vanonzi vakambozama kuita nharo vachiramba kubva pamahofisi apa izvo zvinonzi zvakazoita kuti mapurisa akande utsi hunokachidza. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Asi mutauriri weMDCT mudunhu reMashonaland Central vaseimo mene vanoti sebato vanoshishikana zvikuru nekuita kwemapurisa uku vachiti vakanga vasingafanirwe kuzivisa mapurisa kuti vari kuita musangano sezvo vaiitira musangano uyu pamahofisi avo.
Musi wechina utungamiri hweMDC hweprovhinsi nevese vari mumastructures vakanga vaungana chitauta inonzi provincial council yaifanira kuadreswa naDr Richard Vogenzvangirai around 8. Ofisi yedu iri una 645 Cactus Road kwanga pazara mapurisa pakutange pa Morris Depot mapurisa nombwa vachidzinga vanhu hamufanira kunge muchiita meeting ipapa
zvikonzero zvakapiwa nemapurisa ndezvei
ndakazobvapo ini nichienda kunoona dispo chief superintendent Chikuma vachikuma akati vanoda kuziviswa iwo seregulating authority kuti chii chiri kuitwa nevanhu vemdc even parufu chai pavanofanira kupiwa notification isu takatangotora for granted kuti paofisi pedu is not a public office yanga isiri public event yekuti tanga tiri panze pokuti paida kreerezi remapurisa papari paofisi pedu
saka makazoita sei mushure mekunge manyemwa mvumo
vanhu vakabva vangoparara vakanga vabva mbire mukumbura vese vakanga vaparara mari dzavo dzemabhazi angonge dzisina kushanda kuti vati vaonana nomutungamiri ari kuvapa hope yekuti zimbabwe ichamira yakaita sei ramangwana kakabva tangoparara nokuti vakanga vapo takutyira upenyu hwevanhu kuti vanhu vanga vangokanganiswa
asi hapana hapo kupedzisira paita mhirizhonga here
kuno kumacentral tinonyatsozivana kuti ava ndo vakati vakati zanupf vacho hakuchisina vairova kuzanupf vakaenda nahamai mujuru saka vatongova mwedo tikuti vatengesera makadhi saka kuti vachauya achida kuzviningidza hapana totovaziva kuti uindinhingi
avanga vari mutauriri wemdct kumashandaland central vaseimo mhene vari parunhare mubindu rane studio 7 makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc munotibata pa909 am pa4930 kana pa6065 ne15460 kilohertz pashortwave iye zvino tokuendesai kuna blessing zulu kwaanoti pachirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo
tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo ini ndini wenyu blessing zulu nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa nasachigaro wezanupf youth league mudunhu remanicaland mukoma mubuso chinguno tinokutambirai nemufaro mukoma mubuso tiri kuona imi vechidiki muri kutungamira misangano iri kuitwa nemutungamiri wenyika mumatunhu akasiyana-siyana pane yaitwa kusvika pari zvino muri kufara here nezvamakwanisa kuita
tiri kufara chaizvo because shoko redu rakakosha zvikuru rekuti vana vanoenda kundorejista riri kusviga directly kumayouth because stage yatiri izvozvi zvingekuencourage vasina zvitupa vanotora vane zvitupa vese vaende kunoregista pachatanga registration saka ndingangoti vaendlige ukatarisa magatherings atiri kuita in all provinces ishoko riri kutambirwa chaizvo chechipiri there are issues atiri kushuma kuna president ndingapa muenzaniso wekuti kuri kuno kumanicaland tine maissues atakapa ekutanga ekuti kuchine vachena vari mudunhu remanicaland vachiri kurima isu kwakaparwa chirongwa cheland reform chekucorrecta the historical imbalance yekubvisa land yedu you know one of the reasons why the armed struggle was waged saka tiri kutarisira kuti isusu takapa chichemo chekuti kuchine vachena vachiri mumapurazi saka inyaya yekuongorwa nezvayo zvakare poita nyaya yekuti kune vakuru musangana nemuhurumende vane mapurazi akakura chaizvo vasiri kuarima so kune chirongwa chedownsizing chekuti munhu umwe naumwe depending region asiyirwe pekurima padiki paanokwanisa vamwe vana vasina mayouth pekurima vochekerwawo tine dambudziko ratinaro ratakashuma futi kumberi kuti magold claims anowanika mumanicaland vechidiki vapuwe mukana
tichitarisa panyaya yemapurazi yamasimudzai mune zvikwanisiro zvacho here zvokuti mukatora mapurazi ayekuvachena munokwanisa kurima zvokuti nyika inokohwa pakuru
inini ndinogara kuchimanimani area dzaana chipinge ukatarisa area yese ine maa1 farmers vaya vakapuwa ma10 hectares and below kune goho guru so ndinoona inini kuti munhu wana aite 1000 hectares siri kurimwa it will be unfair but it will be effective purazi rakadaro akasiyirwa sei 150 hectares the remaining yopuwa vanhu vane ma10 hectares 10 hectares 10 hectares
tombotarisawo pane dzimwe nyaya dzamuri kusimudza sevechidiki takanzwa seyouth league munenge makutiwo muri kutsigira mashoko akataurwa nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe yekuti vamugabe vataure kuti ndiani achazotungamira bato mukatiudza kuti zviri kufamba sei panyaya
zanupf takati isusu kumasvingo tikavirana vamugabe ndo one center of power tikavapa simba rekuapoinda mavice presidents avo maviri anova vamunangagwa navamupoko chikavapa simba rekuti ndoya one center of power. Saka mashoko akataura amai venyika, amai vedu, First Lady Dr. Grace Mugabe, ekuti ivo president ngavadome munhu waanoda kuti aite successor kana nguva yakwana. Mashoko akanaka, mashoko anegwara, mashoko atinotambira, atiri kutsigirawo isusu pfungwa iyoyo kuti president vagara nevanhu vese vanovateedzera vavanoshanda navo. Vanoziva maweaknesses nemastrengths ane each and every comrade. Uori hwaanoita kuwastreti kwake, kupatriotism, zvese vanovaziva because vanhu vakasenza navo for a long time. So ngatipei president mukana wekuti vadome. Zvafanana baba pamushazviya vane vakavaine vana kana kuti 7. Baba vanoziva kuti pawana wavo ari responsible ndeupi, ari irresponsible chidhakwa chinosvuta mbanje chinomwa doro ndeichi. Chingava chiri chithe youngest anga vari, asi vanovasoziva kuti kana ndiri business ndakuritaya ndosiyira dzimwe nguva kuona vari mwana mudiki kana wepakati, chiri chikonzero chekuti baba vanenge vakaona pakufamba kwavaita nevana kuti ari responsible ndeupi. Saka vamugabe ndo vanonyatsokuzoona nekuziya kuti munhu wangasiyira legacy akontinue nepavanenge vasiyira ipopo nguva yakwana ndeupi.
Vamwe kunze uko vanga vachitika panogonzi patsvagwe mumwe sei kana vamugabe vanga vakadoma vamunangagwa navamupoko vakawanda vachiti vanenge vaiona sekuti vamunangagwa ndo vanenge vachizotora tsvimbo idzi.
Vamunangagwa vakadomwa savice president kwete sasuccessor. Vamupoko vakadomwa savice president kwete sasuccessor. Zvinhu zviviri zvakasiyana.
Saka imi sevechidiki pane mumwe wamuri kudawo here wekuti mungakwanise kuendesa zita rake kuna vamugabe kana kuti murungoti iwo ndo vanenge vachiona kuti voita sei?
Zvinodhipenda nekuti takati isusu ngavatipe munhu. Kana vatipa munhu ndo bhiza ratichafamba naro. Saka ndozvindakamirira kuti ivo mubaba vatipe munhu vachapa chinyiti isosapota bhiza iroro.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma mbuso nekupinda muchirongwa chedu. Manga makateerera kubva kuna Sachigaro weZanu PF Youth League mudunhu reManicaland mukoma mubuso chinguno. Aiwa, hamwadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC tichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero, uko muchanzwa hurukuru yakaitwa naPraxidis Jeremiah weStudio 7 naPastor Faith Dengu vanotungamira sangano reFaith Compassion House.
Mashoko ane simba zvamunotaura mushako, rega kutamba nemashoko.
Pa internet kwa Pastor Faith ndinotungamira Faith Compassion muno muAmerica. But background yangu ndiye kumusha kuZimbabwe, ndakaberekwa ndiri Assemblies of God Back to God yekwa Apostle Dengu. Ndikakura ndiri under leadership ya Pastor Peter Rwandiwa, who is my brother, my biological brother. Saka muno pandasvika muno muAmerica ndakaona kuti pane donzo ringada kuti vanhu vanamate mumweya nemuzvokwadi vachipindurwa naMwari. Saka takatanga sangano rinonzi Faith Compassion, rinobatsira vechidiki nevechikuru kunamata Mwari mumweya nemuzvokwadi.
Unosangana sekereke masvondo yese here?
Ndosangana piri mangwanani 7:30 tichitaura nemadzimai vechidiki vakawanikwa nevasina kuwanikwa kukurudzira kuti varambe vachinamata. Tozosangana zvakare manheru echipiri wayo 7 zekuno California. Tinenge tasanganisana nababa zvakare. Tinosangana neFriday manheru, ndo yatinoita 2 hours. Tinosangana 9 zekuno California tichipedza na 11. Hatina kereke yatinopinda. Kuno kuAmerica tinoshandisa mafoni. Saka mastates ese anofona panhamba yedu. Tinotaura parunhare asi tinenge tichinzwanana. Topanana shoko rekukurudzira. Dzimwe nguva tinopanana nguva yekutsanya. Zvakafanana nekuti tinogona kuti 40 days vanhu vachinwa mvura mapeni. muzodya zvavo manheru kana kuti tinoti 100 days tichidya kamwe chete pazuva.
Ndanzwa zvekare kuti muchange muine gungano guru ramuri kudaidza mumwe muparidzi ari kubva kuAfrica.
Hongu, tichava negungano rakakura zvikuru. Hatina kufunga kuti ringakure kudaro, but rapedzisira rakura. Tine vanonzi Apostle Makananisa vanoshumira vari kuSouth Africa. Vanoshandiswa naMwari zvikuru, ivo nemudzimai wavo nevana vavo pakubvisa matambudziko akafanana nemuno muAmerica kuti vana vari kupinda mumadrugs kana kuti vari kupinda mune dzimwe mhiko dzavanonamata Satani vasingazivi. Saka ivo vakauya vanovanamatira vobva vadzikinurwa. Vane mabasawo anovanetsa vachiti apa vapinda vabuda upenyu husinganyatsooneka husingabati. Saka vari kutibvakachira ivo nemudzimai wavo vari kusvikira kunoku kucalifornia panzvimbo yeLos Angeles. Saka tinenge tiri paMarriott Hotel kubva musi wa10 August kusvika musi wa18 August.
Tiri kunzwawo zvekare kuti Apostle Makananisa ava vanoita minana nezviratidzo.
Ndakaona mumwe mudzimai akauya akatakurwa neambulensi achinzi haasi kufamba kwemakore 3 aigari muno muAmerica. Ndakasangana naye kuDallas pandakanovaonawo ini. Ndakamuona achisvika nekuti ndaivo ndiripo. Akanga asingagone kufamba zvokuti vemundege vakamupa vana mukoti vanomubatsira kuti afambe. Saka ndakaona achiuya ari pazviwheelchair. But havana kunamata zvinoshambisa, vakangoti ngaasumuka auye kuno. Vanhu vakashamisika kuti vanoda kuedza kuti vatichii munhu asina kufamba for 3 years. But iye akasumukawo akafamba. Akatanga kufamba achiombera maoko. Ndakaona zvemadzimai akauya nevana vavo vari kunzi muno muAmerica mune nyaya yekuti kune depression. Ndakaona vanhu vazhinji vakadepresswa vari pamapiritsi vakanamatirwa. Imone racho richibva rangoenda. Mamiracles akawanda ekuti izvo vamwe vanenge vakasungwa kumusha kunzi hapana zvaunoita uri muAmerica nokuti hausi kutumira mari vari kudzikinurwa.
Muri kukoka vanhu vakaita sei kuti vauye kugungano iri?
Tiri kukoka kubvira kumafundisi nokuti vane chipo futi chekuti vadzoreredze mweya yemafundisi. Mafundisi kana vachishumira vanosangana nezvakaoma, mweya yavo yogomera. Saka dzimwe nguva vanenge vakungoenda kuchechi kuti basa randakapiwa naMwari, asi mukati mavo manje maakugunun'una. Vanoono vabatsira voshapena voimpata futi spiriti yekupfuurira mberi. Chavari kunyanyokoshesa ndechekuti mafundisi ese angadai aprofita nokuti vanhu vata kutungamirira mazuva ano vazere neuhipi uye nekunyengera. Saka kana usina chipo chechiprofita haungaone kuti uri kutungamirira ani. Bati dzimwe nguva vanenge vachitobvisa offering chechi ndivo vanhu vanodzikisira chechi pasi.
Shoko ramungasiri revateereri vedu sezvo uri musi wesvondo kudai.
Shoko randingataure kuvateereri vedu rinobva kuna vakorinde vekutanga ndima yechipiri vhesi ya9 kusvika pa10. Asi sezvazvakanyorwa zvichinzi izvozvi zvisina kuonekwa neziso kana zvisina kunzwikwa nenzeve nezvisina kupinda mumwoyo yevanhu ndizvo Mwari zvaakagadzirira vana vanomuda. Unoda kutinditi kuvana vaMwari vari kunze uko, musatyeme kuenda kumaprofita. Havasi vese vakashata. Ndiro shoko raMwari riri kuna vakorinde riri kuti zvisina kuonekwa nemaziso nezvisina kunzwikwa nemeso zvausina kumboona mai vako vachiitirwa zviri kuitirwa iwewe, izvozvo ndozvatiri kuti chiuya kuno kuna Baba Makananisa kuzowana ruponeso. Mwari vari kushandisa ivo kubudikidza nezita raJesu. Mwari vakuitire zvakanaka, uve nesandu yakanaka. Regai ndingonamata kune munhu mumwe chete kana vaviri. Ndinonamata muzita raJesu. Ndinonamata iwewe uri kufunga ruviri kuuya kuconference. Nezita raJesu Mwari ngavakubatsire nguva zvino yatosvika yekuti uwane dzikinuro. Ndinonamata kune vakasungwa vose, vanodhakwa vose zvisina chikonzero. Uyai kuna Mwari nhasi masikati ano munodzikinurwa. Vane maBP munodzikinurwa naJesu. Tinotenda Baba nezita raJesu kuti Sunday ino haitozova Sunday yakafanana neimwe. Madzikinura anorwara, madzikinura vane mapepa akatukwa kuti vasaende kumabasa. Nezita raJesu tinopa mufaro kumichato. Mwari vaitire zvakanaka nyika yeZimbabwe nevese vari muno munyika yeAmerica. Sara Baba neremwanakomana neremweya mutsvene. Amen.
Amen. Haiwa, tatenda zvikuru Pastor Dengo.
Tinotenda Mwari vapitire zvakanaka.
Simba chamunotaura mushako huromo unesimba taura mushako rega kutamba nemashoko rega kutamba nemashoko muromo unesemba chamuno taura mushako mashoko anesemba chamuno taura mushako rega kutamba
Kambo kanonze ndinobudirira chete kachibva kuna Tekshwa Zamanqube manzwo hurukuro yakaitwa na Praxidis Jeremiah West Studio 7 na Pastor Faith Dengu vesangano re Faith Compassion House avo vanogara ku California muno mu America. Sezvo ngwe yedu yapera regai timbotarisa musoro nawo zvakare. Bato rinopikisa reZimbabwe People First Rombo sendeka hurongwa hwaro wemusangano mukuru weCongress kuti ripe mukana kunaurirano dzemubatanidzwa weMDC Alliance. Rimwe sangano revarairidzi rinoti harina chivimbo nehurongwa hwehurumende hwekuwanira vashandi dzimba uwo huri kutungamirwa nehurumende. Muchikamu chedu chechitendero manzwa hurukuru yakaitwa naPraxidis Jeremiah weStudio 7 naPastor Faith Dengu weFaith Compassion House. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyamina standikile mhlanga.